Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 9 2022. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inodarika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars pamwedzi nenyaya yeuori imwe yemari iri kutengeswa goridhe riri kubiwa iyi ichiendeswa kubato reZANU-PF. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance kana kuti CNRG rakaburitsa gwaro rinonzi Zimbabwe's Disappearing Gold, The Case of Mazowe and Penalonga, iro rinobuditsa pachena kuti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars pamwedzi nekuda kweuori. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvemukati menyika vakazembe vakambotiwo havo nyika inorasikirwa nemari inodarika zana rezviuru pamwedzi kana kuti 100 million nekuda kweuori munyaya dzezvicherwa. Sangano reCNRG rinotiwo imwe mari iri kuwanikwa muuori munyaya yekutengeswa kwegoridhe iri kuendeswa kunotsvagira rutsigiro bato reZANU-PF pamberi pesarudzo dza2023. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCNRG vaFarai Maguhu.
Chatakaita Blessing ndechekutarisa nzvimbo mbiri inova Penalonga yekwaMutare pamwe chete neMazoe, tichiona kuti pari kuitika zvakawanda zvikuru sei. Makorokoza vari kuuya vachishanda ende vashanda kudaro like kuPenalonga vanoshanda vari pasi pekambani inonzi Better Brands. Kuzoto zvekare Better Brands iyo inewo rezinesi reReserve Bank of Zimbabwe ravanoshandisa kutenga goridhe. Hapana mareceipts anoratidza kuti goridhe ratengwa kubva kuna nhindu uye rakawanda sei. Saka takaona zvekare dambudziko iroro kuMazowe kuti kune vanhu vakawanda vari kutenga goridhe asi rinozopedzisira rani munhu mumwe chete, ende munhu iyeye haana mapepa anoratidza kuti ari kutenga gold kubva kuna ani rakawanda sei. Ane zvekare reziness reReserve Bank of Zimbabwe. Saka tiri kuona kuti vanhu ivo vakapiwa mareziness neRBZ vazhinji vacho makoronera vagara vaine mukurumbira wekutenga uye nekutengesa goridhe zvisiri pamutemo.
Asika hurumende yakangati iyo mari yanga ichirasikirwa nenyika yanga ingori zana remamiriyoni kana kuti 100 million pakapedzisira kutaurwa navamutuli Ncube.
Mashoko avanotaura mamwe acho haadi kuti anyanye kuteedzerwa nekuti vazhinji tikada kunatsa kuti paitwe ongororo yekuti ari kubuditsa goridhe munyika ndiani. Haasi makorokoza vari kuchera goridhe vachiwana 1 gram kana 2 grams pasvondo. Goridhe riri kubuditswa ni vanhu vane masimba makuru chaizvo zvatongerwe venyika. Saka vanhu vakaita sana Mutuli kana vachitaura vanenge vachiruma vachipuridzira nekuti mamwe makoronera acho vanhu vanenge vari pamusoro pavo kana kuti vanenge vari at the same level navo mukabhineti imomo.
Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri kuti nyika ione chouviri kubva kuchicherwa chakakosha ichi?
Chinomisa malikages kugadzirisa nyaya yeprice iri kuti hurumende kana ichitenga goridhe iri kubhadhara mari. Munhu anenge aine goridhe anoitawo ongororo yake yekuti ndikatengesa goridhe munyika muno kufidelity uye ndikada kuti ndipinde mundege kuenda naro kana kuDubai ndekuti kwandinoita profit yakanyanya. Saka makaona izvi nana muzvare yemireta resquare vakabatwa paairport chaipo vachida kuenda kuDubai. Saka Fidelity inofanira kuti ipe vanhu $1 100% kechipiri vashandise macompetitive prices yekuti vanodhimbura cost yekuti munhu atore goridhe achienda naro kunyika dziri kure.
Muri kutiwo ZANU PF inenge iri kubatwa mumambure enyaya iyi sei muri kudaro mugwaro iri?
Chiri kuitika ndechekuti mamine ari kusiyiwa la akaita sei mamine metal and gold vana Pena Longa Regin mine, Mazoe mine nemamwe ana Global Electronics vari kunana kwekoko ari kuti kana achinge asiyiwa nemainvestors vakuru veZANU PF ndo vari kubva vatora maini iyoyo. Vatora maini iyoyo kudaro vari kuunza makurokoza vanotora vanouya ipapo kutanga kuchera vari under the authority yeZANU PF. Saka munhu akaita saScott Sakupwanya ari kuchera kuPena Longa ane mareziness mairi. One, ane reziness rekuchera goridhe. Two, ane reziness rereserve bank rekutenga goridhe. Haashandi ari ega, anoshandawo zvekare nevamwe vemuZANU PF imomo vane masimba akanyanya. Uye tetatora kuti Scott Sakupwanya uyu before 2017 anga angori an illegal gold buyer, anga atori ecriminal. Asi after 2017 akabva apiwa reziness rekuti atenge goridhe. Recently akabva anzi mufundraising committee yeZANU PF yemuna 2023 election. Saka izvi zvinopa link pakati pekubuditswa kwegoridhe risiri pamutemo munyika uyewo nekutsvagurudzwa mari kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU PF.
Mukuru weCNRG Vafarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemari mumusangano weZANU PF ndevachinamasa. Vachinamasa navamaguhu vanhu vaviri vakasiyana. Handizivi kuti vamaguhu vakazopiwa chinzvimbo chokuva mukuru wezvekufambiswa kwebasa rezvemari musangano weZANU PF rii, kana dei vaine shuviro yokuva rezvara weZANU PF kana sekitari kufinance. Vanotanga vaenda kucentral committee vouya kumusangano vopiwa vozoona kufambiswa kwezvemari. Izvi zvokuita fembera fembera tinzwe kunge chipakirwa hazvishandi. Musangano weZANU PF hautsvaki mari dzavo dzokufambisa basa resarudzo kubudikidza nehuove ayo wabove. Musangano weZANU PF une mabhizimusi avo zvekare, une shamwari dzavo dziri muno munyika yeZimbabwe dzinobatsira musangano weZANU PF. Vachiubatsira kwete nokuti vanongoda kubatsira chete kana kuti vanoposeredzwa, aiwa, vanoubatsira nokuti vanonzwa manyukunyuku nokuziva kuti uyu ndoga musangano unogadzira mikana nehurumende yavo wekuti mabhizimusi aendere mberi, vana vemuZimbabwe vapunduke.
Asika vamwe vari kuti Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda vamugwadi, asi mari dzacho havasi kuona kuti dziri kufamba sei, dziri kuenda kupi?
Zvicherwa izvi zvatiri kubudisa munyika yeZimbabwe muhurumende yavamunangagwa ndo zviri kugadzira migwagwa inobva muHarare ichienda kuBeitbridge, ndo zviri kuvaka madhamu, ndo zviri kuvaka zvikoro, ndo zviri kutsvaka kuti chikoro chedu kumainvesti vana vabhadhare mari shoma tichita inonzi sabhusidi, ndo zviri kutsvaka kuti vana Bulawayo Zambezi Water Project dzipere dzakatanga 1912 dzikaita makore anosvika zana vachitadza kupedza mahurumende esaipinda pasi vamunangagwa vakwanisa kuzvipedza izvozvo. Mari idzo dzokwadziri kushanda, ndidzo mari dziri kubhadhara vashandi vedu awari kutsutsumwa zvekuti ngaitowedzerwa kubarika pairi ipapo mari dzidzo dziri kubva kuzerwa zvedu handizivi kuti vamaguhu mari yavanozofunga kuti inodiwa nemusangano wezanupf kuenda kusarudzo ndeyei hatidi kunyepera vanhu zvekare hatidi kushandisa zvekare nyika kuti nyika isaenderera mberi ichifambisa manyoka
asika kana makurukota ehurumende akatombotiwo dzimwe mari hadzisi kufambiswa zvakanaka muzvicherwa muzvinafundo mutulincuve vakambotaurawo nyaya iyoyo uyewo vakazembe vakambotaurawo nyaya yekuti zvimwe zvicherwa mari dzacho dzinenge dziri kubiwa
kubiwa kwemari kana kuitwa uori mukufambiswa kwebasa rezvemari hazvirevi kuti mari idzi dzinenge dzichiuya muzanup kana dei vakazemekazvende kana vamutulinyuve vaine dzakakwana musangano wezanup ndokwavanobva ingadai here vari kutaura kuti mari idzi dziri kushayikwa ivo vachiziva kuti dziri kuenda kumusangano wavo but chikonzero chavari kutsvaga vataure kudaro vanoziva kuti aiwa musangano nehurumende neutungamiriri haunei nechekuita nemari dziri kubiwa dziri kushandisiwa nenyanya dzinenge dziri kuda mari idzi
ko nyaya yavascot sakupwanya iri kutaurwa iyi yekuti vari kutengesawo goridhe zvisina kunyatsotsarukana uye variwo mukomiti iri kutsvaga mari kubatsira zanup f
tinozviziva kuti hongu pane kunenge kuchiitwa uori kana kunoshandiswa uori pamafambisirwo ebasa asi hatigoni kutsvaka maindivhidhuals nekutoti vasakupwanya vakavhoterwa sakanzira wezanup f kumabhukuku naizvozvo vanotengesa gozi iroro vakatoritengesa zvisirizvi aiwa bodo hatidi kuti titsvage kupomera vanhu mhaka yavasina
mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanup f vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare mutungamiri wesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure avo vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga uye kuzvidza matare nemashoko avanonzi vakanyora padandemutande retwitter mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri wesangano reATUZ muzvare Christine Kayumba
zuva ranhasi president wedu weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanzi nemutongi vanofanirwa kuzodzoka zvekare musi wemande kuti vaite application yavo yebail
mumwe munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari muusungwa vaMasaraure vari muusungwa zviri kukanganisa sei basa resangano renyu
zvinokanganisa basa resangano redu nekuti tinenge takunyanyotarisa kuti vakuru vedu vawane kusunungurwa but zvakadaro mukoma blessing hazvitidzoreri mumashure kuti tirambe tichirwira kodzero dzevadzidzisi tiri kuramba tichipfuurira mberi vose varipo vasara vacho ivavo vari kupfuurira mberi ende varayiridzi vari kuratidza kunyunyuta zvakanyanyisa nezviri kuitika izvi vari kuratidza kuti muzvikoro umo hamuchashandiki zvakanyanya especially nezuro pakabuda nyaya yekuti mutungamiriri wedu vaObert Masaraure vasungwa pakaita mheremhere yakanyanyisa zvekuti varayiridzi havasisina kugadzikana kwakanaka
asika hurumende muzvare Kayumba iri kuti yakagadzirira kutaura nesangano renyu nemamwe masangano anomirira vadzidzisi asi achiti renyu rinenge rinombotiwo mei musoro
hatimboomi musoro isu mukoma blessing vakatidaidza tinoenda asi tinongozonzwa kuti kwagarwa musangano unomiririra vashandi vehurumende asi isu vashandi vacho vehurumende tisiri kudaidzwa ikoko ndosaka tisingazotenderani nezvinobuda ikoko ngavadaidze vatungamiriri chaivo vari kuita zvine chekuita nevashandi vehurumende chaivo kwete vanhu vanomiririra vasirimo muzvinhu zvacho izvozvozvo
mutevedzeri wemutungamiri wesangano reATUZ muzvare Christine Kayumba vari parunare muHarare iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mutungamiri wehurumende ye Sri Lanka Vara Neo Wickremesinghe vanoti vakagadzirira kusiya basa mushure mekunge vanhu vemunyika iyi varatidzira zvakasimba muguta guru renyika reColombo vachiti ivo nemutungamiri wenyika vaGotobaya Rajapaksa vanofanira kusiya basa. Iko zvinoto chienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum icho tinombopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 asi nasi muchirongwa Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro naGwenyambira muzvare Francisca Mandea vari kuCanada.
Zimbabwe ndinokuchingamidza kuchirongwa chemadzimai chesvondo rega-rega chatinotarisa madzimai zvizvarwa zveZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi ndasangana navanzvadzi vedu amai Beauty Mashaure Oats vanoita zvemafirimu.
Makadii zvenyuko?
Tiri kunzwa vanotaura vachiti munobika mafirimu, munozvifambisa sei? Chii chamunoita chaizvezvo?
Ndane nguva refu ndiri muindustry. Ndakatanga neYellow Card, which was in 1999, I think. And then from there, ndakanchingoshanda muma different departments mu film industry until I started directing.
Kana muchiti directing, muri kuti kudii? Muzvii zvinezvi zvichiitika ipapa?
But I always intentional kuti andisi pane munyori wemafilm, and then from kana scripts anyorwa pane munhu anoita sei, munhu anodirecta ndiye anotora scripts acho rakanyorwa oona kuti rinobikwa sei.
Saka director akashayikwa filimu haribudika.
Rinoda mukuru. Film rinoda munhu ano, it needs a head, it needs somebody to, kune vanoita zveart department, kuita vanoita zvewardrobe rehembe, handisi tinopfeka nemaactor acho, kuita vanoita zvemakeup, kuita vanoita camera, kuita veart department, kuita veediting.
Saka inimi ndimi mukuru apa ka, ndozvatiri kutaura handisi.
Hungu.
Ndimi chimakuru wani. Mataura kuti Yellow Card. Pane Yellow Card film rataiona tiri vana vadiki kuZimbabwe uko rakanetsa rikaita mbiri chaizvo chaizvo. Ndora muri kutaura here?
Ndiyo.
Saka pari zvino muri kushanda pafirimu ripi? Ndeapi amuri kubika mazuva ano?
Ndakapedza rinonzi Shina. Shina it did very well in the world, and Shina takari filma ku South Africa, but story yacho ndiye it's a Zimbabwean story.
Okay.
But Shina did very well. Ikawina ma award akawanda kuma film festival iwawo. Rakawina best international feature film kunonzi ku Portland, Oregon. And then rika nominate kwa ku Pan African Film Festival, and then rika nominate kwa ku AMA, which is a Nigerian film festival. Rika wina, my main actress rika wina the award ku AMA ikoko. Saka it did very very well.
Ndoda kujamba ipapo ndimhanye kumberi. Tiri kunzwawo zvakare kuti kuna na BET kuAmerica uko muri kubudikira budikira uko, zvii zviri kuitika pabatei ipapo zvishoma shoma ipapo?
kuBET pane munhu akaudzawo maproducer efilm randakaita zvinonzi A Royal Surprise, vaka recommendwawo nevamwe vanhu vakaona Shina. Saka vakaona movie Shina, and then bava vati kana muri kutsvaga director, a female director, pane munhu aka director a movie inonzi Shina, so maybe you could try her. And then bavandipawo mukana wekudirecta movie rinonzi A Royal Surprise.
Semudzimai wechitema anozvarirwa kuAfrica kuZimbabwe pamusoro pazvo
kwamutare
kwamutare kumakomoyo munotambirwa sei muindustry yenyu yakazara varume vakawanda nevazhinji vechichena mairi
ii zvakaomeswa izvozvo because it's very difficult. Yeah, it's very difficult, and I think vanhu vakawanda vanongoti because ndirimukadzi saka it's okay.
Aiwa, ndoda kuti ndikutendei nenguva yamatipawo yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Zvakanaka here?
Mhuri yeZimbabwe ndokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa upenyu hwemadzimai nezvavanosangana nazvo. Nhasi tanga tichikurukura naAmai Beauty Mashaure. Ndaseka because ndambotadza kutaura zita ravo Alts nechirungu chakanaka. Ini ndini Evans Dzininga ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru Evans iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu. Muchirongwa chanhasi mutori wedu nhau Jonga Kandemiri aita hurukuro nemunyori mukuru musangano reZimbabwe Construction and Allied Workers Union vaNicholas Muchapuwa Mazarura, vanowezve mutedzeri wemutungamiri wesangano reZCTU nezvemamiriro akaita zvinhu mubazi ravo.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Workers Union, vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri weZCTU wePhiri vaNicholas Muchapuwa Mazarura. Tichikurukura pamusoro pemashandiro anonzi ari kuita vashandi vemuboka ravo avo vari kunyunyuta kuti nguva zhinji vanoshandira nehoro iri pasi uye vachishanda nguva dzakarebesa.
Mukoma Kandemiri, chekutanga chandoda kuti ruzhinji rubate musoro ndechekuti isisu tiri sangano rine mvumo yekumirira washandi vari muconstruction industry. Nechidimu, we are registered to represent the workers in the construction sector. But tiri mukati mukuita basa iroro tinosanganawo nemadambudziko anenge dekutaura pano. Maforeign contractors kana achiuya muno munyika anopiwa macontract nehurumende mazhinji acho, especially kumachina. But tinozotarisa kuti pavanouya kuno vachitibatsira kusimudza ikonomi kana kumurudza ikonomi yedu, tinotarisira kuti isusu hurumende nokuziva kwainoita kuti masangano ematrade unions ari registered anobvumirwa kumiririra washandi muconstruction sector. Tinenge takatarisira kuti iko vanofanira kutipa mukana wekuti tidzidzise machina tivataurire kuti collective bargaining agreement zvinorevei. But panozopiwa hama dzedu mabasa nehurumende vachibva kunze kwenyika, hakuna munhu ari kutora mukana wekuadresa machina aya achivaudza kuti aiwa murauri munomu unoti izvi nezvizvi nezvizvi nezvizvi. Saka dambudziko ratinosangana naro idambudziko rokusaimplementa kana rokusateera mastatu isimende atinenge taurirana.
Zvii zviri kuitwawo nehurumende panyaya iyo?
Mukoma Jonga, hurumende kana tikaramba takaiisawo presha apo netapo irikukwanisa kutibatsira, ndoda kupa semufananidzo wemakambani ari kuwaka power station yekuhambi, ndakaisa effort ndikaaprocha ministry iyoyo yeenergy, wakatibatsira kuti tikwanise kutaura nemachina iwayo. Sezvandiri kutaura zuva ranhasi, machina ari kubhadhara mari yemawages kwandataura kuhange ikoko 100% in USD. Ndikaita zvekare mukana wekutaura neministry local government panyaya yenyu parliament iri kuno yakapera pari zvino izvi. Ndikapedzisira wabvuma ndapinda ipopo. Saka ndirofara zvikuru kuti patinoitawo pressure kuhurumende inokwanisa kudaira nekukasika kuti titaurira nemachina aya. But chiri kuitika ndechekuti iko tinogona kuisa pressure iyoyo yogona kutora nguva yakati rebei vashandi vachishupika. Saka chichemo chatiinacho ndechekuti patinenge tataurira ministry of labour kuti nechallenji nemachina iwayo, ngaikasike kupindira, ngavakasike kutibatsira, ngavakasike kutinzwisisa,
kuitira kuti washandi vemu Zimbabwe tisarambe tichitaura nyaya yekuti majani asi kuti bhadhara because tinofanira kuidyiwa tese keche renyika.
Zvichemo zvamungati zviri kunyanya kubata vamunomirira muboka rekuvaka ndezvipi?
Sekutanga ndechekutiko vashandi vari kushanda mukonstructioni especially kumaforeigners vanoburitswa basa pasina kuterwa murau. Ngatitaure nyaya idzo dzekuti maworkers committee ari pamurau mukatarisa labor relations act chapter 28.01 rinobvumira kuti site yega yega iri kuwakwa site yega yega inovashandi panofanira kuva pari maworkers committee. Bati hama dzenyu dzikazhinji kuti muise maworkers committee iwayo munotodzongana ende mukatarisa zvekare madambudziko atinosangana ndokuti atinoti mappe profit clothing yedu mazhinji haatengerwi muno kuzimbabwe wanobva nawo kuchina but pachirungu yatinoti durable mappe hairarami zvoreva kuti ticharamba tichipushana nawo kuti warambe wachiprovida mahovhozi iwayo tobva ipapo iwo muhoro chaivo atinotaura uyo machina vane murau wavo kuti havade kutambirisa mari pehour muno muzimbabwe tine murau wekuti munhu anofanira kutambisa mari pehour but iwo anoda kutambisa mari neyatinoti isisu mugwazo zvinova ndizvo zviri kuita kuti washandi vedu vagunun'une vachigunun'una kuti muhoro wavo hausi kupiwa zvakanaka maovertime munhu anoshanda Saturday nesunday but washandi vakaramba kuenda kubasa Saturday nesunday iroro basa rinenge ratopera muchina anogona kungorova munhu anogona kungotuka munhu nemamwe mawedzi asi ngaite nezvinhu zvakadaro saka tiri kuti izvo we must be respected nemaforeina kana tinge vaya muno munyika toziva kuti Zimbabwe ine murau.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Workers Union vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions wepiri vaNicholas muchapuwa mazarura. Muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, murairidzi weDynamo Sondra Indiraya apinda panguva yakaoma mushure mekunge Dimbare yarohwa zvakare nhasi. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Vateveri vechikwata ichi nhasi vanga vachiimba kuti Ndiraya anofarira kuchiiswa basa mushure mekunge Dimbare yarohwa 1-0 neCranbourne Bullets muVengere Stadium. Izvi zviri kutevera kunyunyuta kwakaita vatsigiri vamwe chetevo svondo rapera apo Dynamos yakatatarika ndokuita mangange 0-0 neTriangle. Izvi zviri kureva kuti Dimbare yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yavatamba yakateverana izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi. Muongorori wemutambo wenhabvu vaPeter Musengezi vanoti zviri kuitika kuna Ndiraya hazvisi zvitsva sezvo vatsigiri veDimbare vachida kugara vari murufaro.
Fans veDynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Dynamos yasiwa nemapoints masere neFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints makumi mana nematatu mushure mekurova Blauwe Chiefs 1-0 nhasi Maskati. Herentals yakwirawo kusvika pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi matatu mushure mekuzvambura ngezi Platinum Stars 3-0 muNational Sports Stadium. Asi murayiridzi wavo kumbirai muti wekuziva haasi kutaura zvemukombe asi kuita zviri nani kudarika pavakapedzisira kukwikwidza apo vakapunyuka kuenda kudivision 1 neburi retsono.
Tariserwa ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season. Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatso kumira zvakanaka.
Nhasi zvekare asi mubhabha Field Stadium Blauwe City yazvirerutsirawo muhondo yayo yekubva pasi petafura mushure mekurova hwahwa 3-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inodarika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars panyaya yegoridhe pamwedzi wega wega imwe mari yacho ichienda kunobatsira ZANU PF. asi Zanu PF inoti irikuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 9 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Center for Natural Resource Governance ithi eZimbabwe lilahlekelwa imali engena ku $157 million ngenyanga ngenxa yezigilamkhuba ezigoqela iziphathamandla zeZanu PF ezitshontsha igolide zisiya lithengisa phandle. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana Obed Masaraure, umiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela, njalo uzaqeda impelasonto evalelwe. Silomhlabeleli kamasikandi uSibongiseni ephethe idlalate lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umholi wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana Obed Masaraure, umiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela kanye lelokuvimba ingalo yomthetho kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Umtshutshisi utshele inkundla ukuba uMasaraure wethu la umbiko owawutshotshozela udlame enkundleni zokuxhumana, njalo owawulakho ukuphazamisa ukuthethwa kwecala lakhe lokubulala abhekane lalo. UMasaraure uzaqeda impelasonto evalelwe abesephindela emthethwani laba ngomvulo, lapho umantshi azahluza khona isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Unopala jikelele we-ATUS umnumzana Robson Chere laye ulokhe evalelwe phezu kwecala lokubulala eletheswa uMasaraure. Inhlanganiso ye Center for Natural Resource Governance ithi eZimbabwe lilahlekelwa imali engena ku $157 million ngenyanga ngenxa yezigilamkhuba ezigoqela iziphathamandla zeZanu PF ezitshontsha igolide zisiya lithengisa phandle kwelizwe. Lenhlanganiso iveze lokhu kugwalo elwethu leizolo olulesihloko esithi Zimbabwe's Disappearing Gold, The Case of Mazowe and Penalonga. Ithi njalo isiphathamandla zeZanu PF zisebenzisa enye yalimali ukulungiselela ukhetho luka 2023. Uhulumende yena uthi ilizwe lilahlekelwa $100 million ngenxa yokutshontshwa kwegolide. Sixoxele ukhansila webandla le-TRIPC koBulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngibona leyi report iqondile liqiniso. Nanko ngeminyaka edlulileyo emlutshwane sibone uHenry Parushayo ebanjwa e-airport ephuma lalo igolide lele hamba lalo eDubai. Njalo simbona ephandle kwenkantolo wentilongo engabotshwanga. So kuyathengisela ukuthi uhulumende lasebenzisana labo yibo ke abakhiphele le golide liphuma phandle kwelizwe, ikanti ilizwe ke liyahlupheka abantu bathwele nzima, kodwa ke ama-resources abo ephuma ongekho emthethweni esiya phandle kwelizwe kubhenefitha abantu abalutshwane abakubandla le-ZANU-P F nabakuhulumende we-ZANU-P F njalo.
Ubona abe-ZANU-P F bathi akuqondanga ukuthi kukhonjwe bona ngeminwe kuphela kundaba zenkohlakalo, ngoba bathi la malunga amabandla aphikisayo afana lelene le-TCCC zikhona izikhohlakali?
Hayi, kubandla le-TCCC akulawo isikhohlakali even esisodwa. Izikhohlakali zikilo ibandla le-ZANU-P F ngoba bayavikelwa phela nguye uhulumende wabo, yibo abalakho konke. Njengoba umnankagwe sihlale sitho ukuthi iZANU-P F nguhulumende, uhulumende ngamapholisa, uhulumende ngamasosha, uhulumende ngama-CIO, uhulumende yikho konke. Yibo-ke abakwenzayo khonokho ukukhohlakala, ngoba besazi ukuthi kabenziwa lutho. Ungabona umuntu we-ZANU-P F esebotshwa, babe sebesilo kwabo kwama-factions kubandla labo, kodwa-ke bona kababotshwa be-ZANU-P F yibo abalenkohlakalo enkulu kakhulu.
Lu ngaqedwa njani udaba lokutshontshwa kwenotho yelizwe lolu, Ndlovu?
Kufuna esingathi ngesilungu i-political will, kodwa kwi-ZANU-P F asoze yaba khona. Okudingakalayo ukutshintsha uhulumende, kungene uhulumende ozimiseleyo, uhulumende ozosebenzela uZulu, uhulumende ozosebenzela ilizwe leZimbabwe, hhayi izikhohlakali ze-ZANU-P F esizibona zisembusweni kaphela. Ezilongu ezi-ZANU-P F kuyiye esembusweni, udaba lwenkohlakalo kalusoze lwafa lwaphela.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-TCCC. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-P F umnumzana Belief Gawule.
Lolu daba nxa ngilukhangela ludaba nje lokuthi abantu nxa ungazwa sebepoliticiza udaba lwe-corruption, sebefaka ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu be-ZANU-P F, ngabantu abavele sebene-political agenda, ngabantu nkomo abavele bafuna ukungcolisa i-ZANU-P F. Ubusela nkomo abungathiwa ngobe-ZANU-P F ngobephathi ethile, ubusela yibusela. Nxa kunjalo kumele kube izinto ezichwayisiswayo, kudingakale ukuthi lokho okwenziwayo sibisibucwayisi kudingisiswe ukuthi kwenziwa ngobani. Kodwa nxake kuphuma nkomo ukuthi loko kwenziwa i-ZANU-P F nxa kusilungiselela ukhetho, usuhluka ubone ukuthi ngobani abakukhulumayo lokho. Ngabantu abasizondayo kuphela nkomo, lokho kuvela kuzitha zethu ezinto ezingakhulumi kuhle ngathi, ezifuna ukusingcolisa, ezifuna ukuthi phambili lapho esiya khona abantu besibone singabantu bebone i-ZANU-P F njengebandla elingcolileyo. Bakhona abantu be-opposition bona abaphathekayo labo ebuhleleni bonobo obunjabo lobo. So ukuthi kwandlulile ukuthi labana ngabe ubusela lobo kwenziwa abantu be-ZANU-P F, mina kamvumelani nako khonoko nkomo.
Lona udaba lokuntshontshwa kwegolide, idayimana lokunye okwenziwayo lungaqedwa njani baba Gawule, ngoba sesike sezwa ngitsho leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo wezemali kanye lowendaba zasekhaya, labo bekhala ngokuthi inotho yeZimbabwe iyantshontshwa, bakhona abantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngaphandle komthetho besiyawathengisa phandle kwelizwe.
Okuqakathekileyo nkomo yikuthi kuvalwe, kulwiswe i-corruption. I-corruption leyi yiyo esilimazayo. Konke kona kwenzakala nje ukuthi akula ndlela elula eyokuthi kungaqedwa njani izinto lezo ngokuthi kuvalwe sibili. I-zakhi layo ibe yizakhi ekhona sibili esebenzayo, ingabi yizakhi liyana ngebizo, ngoba izakhi ekhona leyo yilibizo kuphela. Umsebenzi abawenzi abantu, kuliqiniso ukuthi imali eziningi ziyaphuma ngobusela obunjalo. Sikubonile khona kusenzakala ema-airport, imali ziphuma. Ukuthi kuphuma njani? Ngabantu bona abantu ababhadalwa izimali abagamileyo abayenza imisebenzi yenkohlakalo endala.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla le-ZANU-P F. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngezenjiwayo, umnumzana Winston Chitando. Luqhubeka lusegudwini udaba lokubhaxabulwa kwamapholisa ngabantu makhaza eHarare izolo ngemva kokubangela ukufa kowesilisa ogxotshwe yikhombi. amapolisa la ebezama ukumisa likhombi ngenkani. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi amapolisa la azajeziswa ngoba enze lokhu ngaphandle kokuthunywa ngabakhulu bawo. Izolo kobulawayo lakho kutshaywe ipolisa elitshayelele ikhombi yomnikazi. Sixoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakale eSozibere lakobulawayo kuyabonisa ukuthi aseyomapholisa abantu. Amapholisa asesetshenziswe kakhulu ekugangeni, ikakhulu kupolitiki. So mbona ngazathi khonokho sokusuke kwaba yimpilo yabo njalo ngenxa yokuthi kabaholiswa imali eneleyo sebejike baba zinyamazana zeganga. So uma bebona abantu abangani bephula umthetho kabababophi ukuze bejeziswe ukuthi bengene emthethweni, kodwa lithuba labo lokuthi labo benze imali. So amapholisa abe efuna ukudizwa. Okuthiwa isikhulumeli samapholisa uPaul Nyathi ukuthi bazajeziswa, yebo yeye bazajeziswa, kodwa as long kungazange kwalungiswa umnotho welizwe kuyajeziswa bona laba bayi-2, kodwa baqhubeka bekwenza njalo. Akusiyo into entsha, ungakhangela last year babulalise abantu ngento zamaspike kuze kwahamba kwayiwa ekhoti ukuthi yena uhulumende ekubona ukuthi into leyo icina ibangela ingozi. Asingayenzini, kuba nzima. So mbona ngazathi into eziningi kakhulu ayisiko kakhulu ngamapholisa, akulungiswe umnotho welizwe abasebenzayo bethola imali ngabaphilisi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Kwezemaphandleni, izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zeMathebeleland South zithi sezisungule inhlelo zokuziphilisa ukuze zimelane lendlala kanye lokubhidlika komnotho. U-Albert Ncube uyalandisa.
Izakhamizi zitshele iStudio 7 ukuthi sezisungule inhlelo ezifana lokufuya kanye lokulima ngokuthelezela ukuze ziziphilise lalapho zingafunanga kahle emasimini. Umnumzana Dennis Ncube oyisakhamuzi seNyandeni uthi isimo somnotho kasimanga kuhle kulezi nsuku.
Imali yelizwe yethu vele sifana ukuthi into engekho nje vele kunamali elizweni lapho. Isinkwa kungananzela abantu basithenga nge-R20, impuphu i-10 kg, R140, i-2 liters zamafutha R120. Kusho ukuthi umuntu ongasebenziyo abaphila njengathi emakhaya lapha akunzima kakhulu sebini.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala oyisakhamuzi esiliko eMatsetsheni uthi yena labanye abesifazana bafuya inkukhu.
Izivande lazo siyabe sifisa ukuthi silime, kodwa silohlupho lwamanzi esibhekane lalo thina kwesethu isigaba sesiliko. Kasilamanzi, asilazikotsho, amanzi siwahambela umango ongaba yi-7 kilometers siyadinga amanzi okunatha.
Umfuyi wenkomo eMzingwane unkosikazi Thokozile Dube uthi yena uziphilisa ngokuthengisa uchago.
Ngiyasenga uchago, ngihambisa e-dairy board. Njalo futhi ngilima lokudla kwenkomo khona lokho ukuthi ngifide inkomo zami zona lezi engizisengayo.
Uthi njalo sethenge isigayo ukuze azenzele ukudla kwenkomo ngoba kungabambeki ezitolo.
Uyonale iviki yonale nje isigayo ngisithengile esokugaya ukudla kwenkomo kwenzela ukuthi khona ngifide inkomo zami, njengoba ukudla lokho esikuthengayo ngale zitolo asisakukwanisa imali yakho ephezulu.
Unkosikazi Thembinkosi Ndlovu oyisakhamuzi semapisi eMatobo uthi baphila ngokwemba egolide kodwa kulula.
Intengo ikhwele amaqaqa akubambeki lutho. Singomama asihlala ngaphansi siyagebha lapha lemaqaqeni. Singomama sizama ukuthi sivalekele isimo sokuthi sihlale singabacelileyo ngaphansi kwabo baba. Emasimini lonyaka vele kasizuzanga lutho.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, unkosikazi Sethekele Cabangu uthi iningi labomama ito na makapa vuzayo wakubilika kumnoto
ukuze baziphilise labo mama bangene ezingadini bayalima ezingadini abanye umama bayathunga izingcebethu uma kungabe kulamashowa bayaya lapho emashowa bayothengisa izinto ezihlukahlukeneyo ukuze bathole imali yokuba bafake ukudla etafuleni baqede bathole imali yokuba abantwana babo bahambe baye esikolweni
iningi lezakhamizi ezansemandebeleni kalivunanga kuhle lonyaka kulandela ungane kuhle kwezulu osekuthiye zibhekane lendlala enkulu kodwa uhulumende uthi akekho zabulawa indlala lonyaka ngoba ezaphathisa ngokudla ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi uSithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazana, yena osanda ukuhlangana lesiphathamandla somanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika we-African Union licubungula udaba lokuqeda izehlakalo zokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besesebancinyane. Asizweni ukuthi kuyini okwacutshungulwa lokwavunyelwa kulo umhlangano.
Ye, okokuqala sivumelana ukuthi kumele sikusole lokhu into embi ukuthi abantwana baswengulwe, abantwana baphathwe kubi bangayezikolo, abantwana basiswe bachathiswe besesebancane. Sivumelana ukuthi yonke into kayenziwe nguhulumende labo bonke abanye esisebenza labo ukuthi lokhu sikuqede ngoba kuquma impilo yomntwana. Mina sengibabonile amankazana ombonayo ukuthi umntwana lo sharp, angaba ngudokotela, angaba ngu-prime minister, angaba ngu-pilot we-frame eChina, kodwa ubona ekunwa ubaba omdurisayo alalelayo ngoba umntwana omncane wena baba ungamdonsa ulalela usumdestroyile. Umntwana lona akasavuki futhi usele trauma psychologically, usele trauma emotionally, usele trauma physically. Abanye bahle balimale khonapho ngasakwazi ukuthi enzeni. So sikukhondeme kakhulu njenge-government yeZimbabwe le-AU ukuthi umuntu wonke kabe leqiniso ukuthi abantwana bayavunyelwa ukukhula bende sebevuthiwe. Umuntu sezikhethela ijaha lakhe nomuntu ofuna ukuphila laye. Hayikhona ukuthi esakhula umntwana ayengwe ukuthi enze okungafanele, njalo abanye bendiswe bengafuni ukuthi bende. So ube ngumhlangano omuhle kakhulu. Ithemba ukuthi uzanceda i-Africa, uzanceda iZimbabwe, uzanceda abantu bethu.
Siyabona ukuthi lani njengogatsha lwabesifazana belivele lilwisana lalokho. Sake saxoxa kona lo msakazo ngelalikwenza eMarangi. Kuyaphumelela yini? Njalo nxaso kungenela izwekazi le-Africa kuyaphathiswana yini kumbe bekuyingxoxo kuphela?
Ubonani kuyaphathisa. Ikakhulu ukuthi ngo-October last year ubaba upresident wethu u-Edim Nangagwa usayine esithi yi-high level political compact ebikhondema domestic violence, ebikhondema ukuhlangulwa kwabantwana, and ube ngomunye wabongameli e-Africa abantwana abasayinileyo. So sithemba ukuthi obaba abaningi bazalandela lokhu ukuthi bona baba kabathatha umntwana oyinkazana munye ngamunye njengomntanakhe. Omama labo bathatha umntwana ongumfana njengomntanabo. Sibe lakho ukuthi sikhulise abantwabethu ngoba sihlobo. Umntwana yihlanyelo. So uma uzathatha inhlanyelo uyiphose ziwo ukuthi ithi uzahlanyela ngisazi. abanenya zizo sibe nenhlanyelo enhle amankazana amahle abachadayo labafana bahle abathathayo bakhimizi yabo sibe labazukulu kuphela ngoba khathesi silabazukulu abangalayise lo nina abahlanga ndawonye akukuhle lokuyana. So kuzasincedisa kakhulu ikakhulu ukuthi i-Afrika yonke sibambene ukuthi lokhu makucine asikhangeleni abantu bethu sibahawukele ukuthi izinto ezivela kuNkulunkulu sibakhulise nje.
Leyo bekuyingxoxo noNkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumente obonayo esiphathelane labesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Msanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lemphakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo.
Ngo-1987 ubaba uNkomo esengena kuZanu PF ngahambanga labantu, kwahamba kungabakhokheli abathiza ahamba labo, kodwa abantu basala emuva kutshengisa ukuthi i-decision ayithethe umphakathi wawungahambisani layo. Uzakhumbula ukuthi the only election eyenziwa ngo-90 la ngo-95-96 izaphu sikuseginywe iZanu PF, abantu bemathwele ndaba zange bavota, kwaba le big voter apath. Lokhu kwabonakala sokufonywe i-MDC ngo-99 kusiya ku-2000. Abantu bemathebeleland benza lokhuyana okuthiwa yi-protest vote, yikuzathola ukuthi usupport usekelo olukhulu i-MDC lokuqala lwavela emathebeleland babantu abatshengisela ukungesabi iZanu.
Manje ngokubona kwakho, kwakumele enzeni umnumzana Nkomo ngesikhathi abantu beZimbabwe bebulawa ngegugurawundi?
Babu Gande, labalaleli, inkulumo yokuthi kwakumele ubaba uNkomo enzeni ngesikhathi abantu bebulawa ngegugurawundi inzima kakhulu. Indaba yalahleka eLancaster ngo-1979, la ngemuva kwayiLancaster. Yazolahleka ngo-1982 ubaba uJoshua Nkomo emisa iNtumbane. Mhlawumbe kusiyafika ku-1987 akulanto emangalisayo ayengabe esayenza ubaba uJoshua Nkomo, ngoba ayevele esechithekile amanzi. Isisombuluko sonaleso sokuthi avume ukungena ku-Intercord yiso kuphele sasisehle. Ngiza kuveza futhi ukuthi uRobert Mugabe owafonela uJoshua Nkomo wamthumela umlayezo ukuthi iZimbabwe ayisabuseki, kungangcono aze bazolungisa ilizwe bendawonye. Yikho ke kuqala ama-talks e-1987 accord. Ama-talks lawa mayeqala, ubaba uJoshua Nkomo u-appointa i-committee of five, usecretary wali committee owayengu-John Landa Nkomo. Kwakulalo babu Sidini Malunga, lo babu Agrippa Madlela the late, lo munye ubaba esengumlibele owaswelakala engozini yemota esigodini, lo baba owesi-5 engasoze ngumqambe, ngoba phakathi kwalaba bantu bongu-5 ngoyedwa osaphila. Ubaba uJoshua Nkomo uyababiza endlini yakhe e-number 6 uthi kabeze. Robert Mugabe semfonele wathi yena ilizwe kalisabuseki, sedinga izaphu. Uyabapha ke umlando wokuthi ababhale ugwalo ayezolupresenta kuRobert Mugabe sebekhuluma ngali unit. Umhlangano wabo bawubambela eCrestor Churchill Arms laphana e-Four Winds koBulawayo. Owunye womuca kumbe wama-points i-committee of five le eyayilubhalile, babebhala ukuthi ubaba uJoshua Nkomo nxa eza kuya negotiator leZanu PF akeya negotiator langokuthi abantu bemathebeleland sebefuna ukuphuma bazimele bodwa. ubaba uNkomo akupresente lokho. Kuyadanisa ke bantu bakithi ukuthi uRobert Mugabe imhlangano yonke yenzakala eChurchill Arms wayethi nxa uNkomo ethola ireport yayo loRobert Mugabe wayephiwa le report khona le Harare eyiphiwa ngubaba uJohn Landa Nkomo. Sizakhumbula ukuthi ubaba uJohn Landa Nkomo lo Mugabe babengani bayahlobana. Kwenza ukuthi lanxa sebesiyakhuluma khona le kwele Harare uRobert Mugabe watshela uNkomo kulaba bekhona emhlanganweni wathi ungasihluphi Nkomo, into zokhuluma ngazo lapha ngiyazazi. UNkomo kazange akunanzelela ukuthi kuzazi kwalezi zinto kwakubuya ngubani, kanti uJohn Landa Nkomo wayetshaya ngapha langapha aripote kuNkomo aripotela kuMugabe eHarare. Kodwa kwamangalisa abantu ikakhulu iqula lelalibhala imigca yayizakhulunywa yokuthi indaba yokuthi Mathibele lenti kungangcono izimele yodwa ubaba uJoshua Nkomo kazange ayifake kulezi zinkulumo.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMfakazi Republic Party, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris, siziphethe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba loMaskandi uSibongiseni Ncube ephethe idlalate lakhe elilesihloko esithi Ma Ekwehlula. Linsizwa idabuka kwamasibambane eFilabusi njalo ihlabela ikwele South Africa. Nangu uSibongiseni elonda imbali yakhe.
Umculo waqala kudala kakhulu kodwa kahle kahle into ze-recording iqala ukuzenza la ku-2010. Kodwa kuyukuthi nje umculo into eyayivele ingaqala kudala. Ngithi uma ngibona nje mhlawumbe ubhuti abaculayo kanjalo kanjalo nje into yomculo ngayihluphela kakhulu. Ngakusho lokho ngiqinisekisa ukuthi umculo iyona nto engiyithanda kakhulu ngaso sonke isikhathi. I-CD enginayo iyodwa kodwa ziningi ingoma esengingazenza muva kodwa i-CD isaseyodwa. Njengamanje ngisestudio kukhona esikuhlanganisa futhi okuzophuma kungekudala.
Abangathanda ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Inamba esebenza kakhulu ngesisebenza kakhulu inamba ka 0656512332. Ino WhatsApp le namba ngishondela ku Facebook ede kubo kusase huye futhi Sibongiseni Ncube ku TikTok nakhona sikhona futhi kuse huye Sibongiseni Ncube. Nabafuna abakhona afuna ukubuza bavumeleke ukuthi bangabuza noma yini.
Abalandeli ke ubachiyela wapi amazwi?
Ngasho futhi kubo ngiqinisekisa ukuthi manje njengamanje nje ngise studio umsebenzi wona sewuphelile vele ngoba bayakhala abantu abafuna ukuzwa okulandelayo ukuthi manje ngawe sikhetheni. Kodwa ke sokusele nje ukuthi basebenze ababhizi ngabaphathi bethu ngoba singaphathi basikhethele into asizenzeli. So ngoba kuyakuthi kuya ngami ngabe sengibazi ukuthi nako umsebenzi usewukhona sisenzeli. Kodwa ngoba kuthiwa kunabaphathi sadlule ezandle zabaphathi sesibatshela ukuthi mhlawumbe ngedethe ukuthi la umsebenzi sekaqala manje uyatholakala maduze nje isithi umsebenzi uzotholakala.
Uphuma ke enkundleni uSibongiseni ngale. Oh,
Awusuka madoda usibongiseni ncube sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje siziphethe ngebezihamba phambili. Umkholi weAthuzu umnumzana obhethi masaraure uzaqeda impela sonto evalelwe. I-Center for Natural Resource Governance ithi ilizwe lilahlekelwa imali enengi ngenxa yokutshontshwa kwegolide. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.